safe, stay healthy, and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The investments I propose tonight also advance a foreign policy. In my view, that benefits the middle class. That means making sure every nation plays by the same rules in the global economy, including China.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varairidzi vari kukundikana kuenda kumabasa.
Isu tikurwa kutioro tere hatina kumboti vamunangagwa ngavabve, hatina kumboti hurumende ngaibve, tangoti uori ngaupere. Ndo zvatiri kusungirwa izvozvo.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti ari kurwira kupedzwa kwehuori munyika kwete kuti hurumende ibve pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica pamberi pematare maviri eHouse of Representatives neSenate mudare reCapitol Hill muWashington DC. Izvi zvauya mushure mekunge vaBiden vasvika mazuva zana vari muhofisi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaBiden sezvanga zvakatarisirwa vataura nezvechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose kusanganisira zviuru mazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 547,000 muAmerica uye kubata vanhu mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 miriyoni muAmerica. Asi vati hurumende yavo iri kubudirira kurwisa chirwere ichi sezvavakavimbisa. Panyaya dzezveupfumi vaBiden vativo hurumende yavo yakwanisa kuti zvinhu zvigadzikane.
We will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Thanks to all the help of all of you. We're marshaling, with your help, everyone's help, we're marshaling every federal resource. We've gotten vaccines nearly 40,000 pharmacies.
Ndakavimbisa kuti vanhu vakawanda vachabayiwa nhomba mumazuva zana ndapinda muhofisi. Izvo ndizvo zvakaitika. Ndiri kukurudzira vanhu vose kuti vanobayiwa nhomba iyi.
Vanoti vakazvipira kushanda nemaRepublicans pagwara ravo rekuvandidza upfumi.
These are investments we made together as one country. An investment that only the government was in a position to make. Time and again, they propel us into the future. That's why I propose the American Jobs Plan. A once-in-a-generation investment in America itself.
Ndiri kukurudzira maRepublicans kuti tiite mushandira pamwe kuona kuti tavandudza upfumi kuburikidza nezvivakwa. Izvi zvichabatsira kupa vanhu mabasa.
VaBiden vataurawo nezvekuda kwavo kuvandudza nyaya dzezvivakwa vachiti zvichabatsira kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. MuAmerica hamunawo kugadzikana mune mamwe matunhu zvichitevera kuurayiwa kwevamwe vatema nemapurisa zvikuru echichena. va Biden vati nyaya iyi inoda kugadziriswa. Vapawo semuenzaniso kuuraiwa kwakaitwa mumwe mutema George Floyd nemwe mupurisa wechichena, izvo zvakakonzera kuratidzira kwevanhu muAmerica nepasi rose.
My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system, and to enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. I know Republicans have their own ideas and are engaged in a very productive discussions with Democrats in the Senate. We need to work together to find a consensus, but let's get it done next month. By the first anniversary of George Floyd's death.
Pane bhiri re George Floyd Justice in Policing ratinofanira kupasisa kuti pave kuyanana pakati pevanhu nemapurisa sekurangarira mushakabvu.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanova mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi, uye amai Nancy Pelosi mudzimai wekutanga kuva mutauriri wedare House of Representatives, vanga vakagara pazvigaro zvepamusoro-soro pedyo nemutungamiri wenyika vaBiden. Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, vaBiden vati vakayambira vatungamiri venyika dzeChina neRussia kuti America haizoregeri makudo neanokamina. Vayambirawo kuti vacharwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chero kwachinenge chiri, kusanganisirawo muAfrica. Papedza vaBiden kutaura, Senator Tim Scott vekuSouth Carolina vabva vataurawo vakamirira bato ravo rinopikisa remaRepublicans. VaScott vati maDemocrats haasi kuratidza kuda kushanda nebato ravo pane zvose zvavari kuita.
COVID brought Congress together 5 times. This administration pushed us apart. Another issue that should unite us is infrastructure. Republicans support everything you think of when you think of infrastructure. Roads, bridges, ports, airports, waterways, high-speed broadband, we're in for all of that. But again, Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
My Democrats ask me to stand on this. Vari kuita zano ndega panyaya yekuti zvikoro zvivhurwe uye panyaya yekuvandudza zvivakwa. Takazvipira kushanda navo asi havana kuzvipira.
Senator Scott ndiwo chete munhu mutema anova senator mubato remaRepublicans. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Rezvehutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 1565. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi masere nezvisere zvine makumi maviri nemumwe 388,021. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine zana rine makumi mapfumbamwe nemumwe 38,191. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane gumi nevanomwe 35,517. Sangano rinomirira vashandi vehurumende remubatanidzwa weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbonzi Apex Council, rinoti rinoshamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa mazuva ose. Sangano iri rinoti mukutora danho iri hurumende inenge yaomesera vashandi vayo avo vagara vari kutatarika kuti vakwanise kuenda kumabasa mazuva ose nechakare. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nechipiri negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa wekuti bazi redzidzo yepasi rakatoendesa kubazi republic service commission mazita evarayiridzi vaisaenda kubasa mazuva ose mwedzi wapera, uye mazita evasiri kuenda kumabasa mwedzi uno ari kuunganidzwa kuitira kuti hurumende isimbise mutemo wekuti anobhadharwa ndeashanda chete. Izvi zvinouya panguva iyo masangano anomirira varayiridzi akabvumirana kushanda mazuva maviri pasvondo. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kanavo gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema kuti tinzwe zvizhinji. Asi munyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vari kutoronga kugara pasi nevamiriri vebashandi pamwe naivo vashandi kuti vaone matano ekutora.
Pari zvino chiri kunetsa ndechekuti danho iri vangouya tisina zvatisingatarisiri. Tisingatarisiri kuti hurumende yedu ingatora danho rakadai kuvashandi vari kutambura vasina chavanacho chokuti vakwanise kuramba vachienda kumabasa. Uye ichokwadi kuti vashandi vanogona kutarira voti kana zvadai zvinenge zvorevei kuti tinozoivo vanotimiririra vanozogona here kuramba vakatimiririra kana mushandi uya agouya nedemo achikwaza vanenge vasina kuenda kumabasa.
Saka zvii zvamuri kuitawo imi se masangano anomirira vashandi ivava?
Zvaakutoda kutoti tigare pasi sevamiriri vavashandi tichinzwa naivo vashandi vacho kuti vanozvigona here zvokuti tiite zvematare, nokuti ndo zvinenge zvangosara patiri kuti tiite zvematare, nokuti zvimwe zvese zvatinokwanisa kuita zvinotoda kutoti ivo vashandi vange vatiudza zvavanofunga kuti tingaita kuti tirambe tichidhimanda kuti mushandirwi aite chinhano chake chokutipa zvakatikwanira kuti tikwanise kuramba tichienda kumabasa.
Muri kugarawo pasi here nemushandirwi kuti mugadzirise dambudziko iri?
Danho ratiri kutora nderekutotaura naivo vazvine vehurumende kuti ko zvomoita izvi zvaipirepi, nokuti isu hatina kuti tiri kustrike, hatina kuti tiri kuramwa mabasa, tiri kuti mamiriro akaita zvoniko zvino vashandi vari kutokonewa kuenda kumabasa. Zvino kana imi moti munhu asingakwanisi imi tora demo mumutema zvinenge zvorevei? Saka tatovanyorera tichitaura navo kuti vazive kuti vashandi vari kuchema kuti ko zvaitirepi, isu hatisi kuramba amwarama mabasa, hatikwanisi kuenda kubasa, tingavangotipa zvemari yakakwana kuti tikwanise kuenda kumabasa.
Munyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare Harare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chitevera kuraswa kwakaitwa nyaya yake nedare rehigh court nezuro, mutori wenhau Hopewell Chingono audza Studio 7 kuti haasi kuzoreka kushanda nesimba kuti zvaanoda zvibudirire. Chingono anoti chaari kurwira hakusi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo vabve pachigaro, asi kuti uori hupedzwe munyika, achiti hapana chingaitwa chikabudirira kunze kwekuti uori hwapedzwa munyika. Nezuro, Jaji mudare repamusoro reHigh Court Justice Jester Charewa vakarasa mhosva yaipomerwa Chingono vachiti mutemo unonzi wakatorwa naChingono wakabiswa mumabhuku emitemo yenyika mugore ra2014. chingono aipomera mosva yokubudisa mashoko emanyepo. Chingono ati kukwira kwewo wandu wevanhu vari kusungwa zvikuru sei vemapata anopikisa chiratidzo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakange vari nani pana vaEmerson Mnangagwa. Tabata Chingono tikatanga nekumubvunza zvaanofunga pamusoro pezvakaitwa kwaari mudare reHigh Court nezuro.
Dare guru reHigh Court rataura kuti nyaya yandakasungirwa musi wa8 January inyaya yakashandiswa mutemo usiri mumbumbiro redremutemo.
Muri kufunga zvikuru enda kumatare dzimhosva kumhangara kuti makasungirwa zvisina maturo ndo zvamuri kufunga here izvi uye munoda kuratiwa mari yakawanda sei
pamutemo? Ukasungwa kuendeswa kudare unovharirwa mujeri zvandakaitwa pasina mhosva. Dare guru rozotaura kuti hapana mhosva, unofanira kupiwa muripo. Saka muripo uyu ndo wandaudza magweta angu kuti vanofanira kudzokera kudare. Unotaura kuti ndo zvakaitwa vachiono, saka varuda muripo wavo. Asi ndaudza magweta angu kuti muripo wacho watinenge tapiwa tinoendesa kucharity, haisi mari yandiroda kuisa maomwe mangu. Haisi hurumende chete yandiri kuti inofanira kuripa. Vakandisunga namajistrate wekudare repasi akataura kuti pane mhosva iripo yaari kuona, pane evidence iripo. Ndikutaura futi kuti vanofanira kubhadhara, not semagovernment officials but in their own capacity, ivo semapurisa semutengi wedare, kuitira kuti mangwana vasazoita zvinhu zvakadaro. Vakaziva kuti pese pavanoita zvinhu zvakadaro tine vachaburisa mari yavo yekushanda yeziya, vanotanga vafunga kairi nekatatu.
Vachimono, munofungei nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu zvikuru sei vemapato anopikisa sezvatiri kuona?
Kusungwa-sungwa kuri kuita vanhu kunoratidza kuti udziviri wataisunga kuti huchaenda nekubviswa kwakaitwa Mugabe nemasoja avo ndowatodzika zvekuti Gabe wangu ari nani. Ukafamba mumamisha emuZimbabwe, mumareseva muZimbabwe, vanhu vakutotaura kuti vaMugabe vamakabvisawo kuHarare vanga vari nani. Onai kusungwa kuri kuitwa vana. Vana havachabvumidzwa kana kuti vataure. Nguva yaMugabe vana vaitokwanisa kutaura, vachitaura kuti aiwa apa makangaisa pakati vaMugabe vomhanyisana navo zvavo, asi vanga vasingavhariri vana muzvitorongo zvaakuitwa naMnangagwa.
Pane zvino munoda kuitei? Chii chamuri kuronga kuita?
Ndakangomirira kuti ndidzokere kumasare kuti dzimwe mhosva dzacho mbiri dzasara vatiudze kuti vanofunga kuita sei. Asi inini hapana chandiri kutya. Even vakataura kuti vada kundivharira mujeri, handisi kuvhunduka because ndinotarisa vanhu vakuru vakaita mukurumbira, vakaita sana Mandela, vakagara mujeri for 27 years vachirwira zvinhu zvazviri pamwoyo pavo. Saka kana waita sanga zvandaita izvi kuti waakurwira nyaya yekuti uori unofanira kupera, unofanira kugadzirira kana kuenda kujeri chaiko kuti urwire zvauri kuda kuti zviitike. Ndava isusi tikurwa kuti uori upere. Hatina kumboti vaMnangagwa ngaabve, hatina kumboti hurumende ngaibve, tangoti uori ngaupere. Ndo zvatiri kusungirwa izvozvo. Saka nekuti ndine zvinhu zviri mumwoyo mangu chaizvo kuti uori unofanira kupera. Ndava ukatarisa zvipatara zvedu, chipatara chedu chikuru chemuno muZimbabwe, Harare Hospital yakunzi Sir Mugabe Hospital, inere maternity theatres mairi chete akavakwa nehurumende yaIan Smith 1977, one chete ndo iri kushanda. Saka kuzoti takata akuzvitonga kwacho kuri pai.
Uyo ange ari mutori wenhau Hope Chingono ari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Hallo,
kwa Studio 7 mamuka sei wana mkuma tanono kawande ni wangu wa shamara libusi tunutenda nikubzoka kwe WhatsApp ya kipo senda maudiwe uduo komenda mkuma aruta wa ramanji manji panezu na uzi makuseni anu aruta anzi maticha alukuwe wakuja school fees maticha asu wano kuja school fees maticha ana mwosho maticha akuwe roti wariku kumbule nere kutu wariku wala pay shoma wariga kweza kubasa maraisa yende hawa sika mkuma mtu wariku maticha akuwe wakuja school fees mnengi msika ziyo wa mwuru kutawo tatenda hawa
tinerira tinebongomora tinechema tasuruki watataiki watajunga uwa tawapuri watapoko nyoro wesu kupiri enzi tasara tivengoti kana kunangara nekupirewa tasara mso zisingo yanga maramu matamu tasara tisinare kukuruku zandetono waenda mupondori mupamberi mupishunguri icho shigunduru chacho tisaji nangare piko iye mwana wasitembe na asadome wanani iyo msekere wakarewe usaiti wanani ko hapo mashoko hode tizira nde napita piche chetekera watisia titongo chiundu ndutide tunumara zimtanzo waisanyora waitudaura zimtanzo waibanzora waidushaura chibaba baba chesimwe zibaba chibaba baba chaibaba gnura zungungu ndengu soja love sauro gauro mwe wakonga upumure muru nyararo jinda kutawaze chairman mfurusa mkure kure wa urungwe wepa nyaminyame fena
e quase lá aí e usar o azeite andar com as ripas mexa marzes moneda mudico para catir e beber a catir por aí no caminho do caminho grande quando me torna o caminho bom e não bato com medo que está serana mas que se vai ficar na beira no meio pelo a de tenger o azeite que a de me comanda dos atletas eu vou a uma baguete uma base na vou a uma pistola aí é grande coisa abrir a manejar kupusiswa kiri kupuwa masenzi okutiku hotele za nuladi ye maremu dumba gavo wa gare za kanaka za chita sharaude wana wawa chunga kukuro teba towa yemura tijiwa ona teba to respecta neva na wadoko varikinda kukuro chikonzero varikuwa na za kanaka ona zo kutiba na vedi zima penzi barika neva na wa munu munu zauna zo ndozi na nini nemano wako ndozi nemano wani tamo zikona tunaro ndoro kutu hati goni kuziwa kutu zosa izi zino gona kubawa nesu kuda mjua tunaro tinuona so kutu kane munu waka puro vikuwa kutinzi unofani ya kujaza kana haka oga anawezi mbago msatiki zilo kwenye maoze musaure ya nyeke ya makaruira mshinyengero wa mbukunacha muno wana tuchiwani kwa nwanu 25 oga mashoka wa maombe ndatenda hangu zimbago dee mama kati votei nikwaza kiri mtaro wani ikwane wana mazindwa tikitumba kutakana isipacheri nukuno wana isipacheri uzi tatino wana na chazina hapana chachino zoana mtaro wani ikwa
tatino kwa jeni uru ya dole mbubundavu kuti ya dole kukuzira wana wa Zimbabwe kuti wana wa Zimbabwe panenya ye COVID-19 ngatirege kita politics wana wa Zimbabwe ngatirege kita zve politics please please panyaye COVID-19 ngatibatanei tishande pamwe chete tite chinhu chimwe chete toti pasi ne politics ZANU-PF MGC pasi nazvo ngationi kuti teita zve COVID teita sene COVID ngatibatanei tipfeke mamaskis edu tiite social distance ngatirege kukritisaizana kwokuti makliniki edu mahospitari edu akavharwa zvino taakufa COVID-19 haina mushonga please haina basa nehospitari COVID-19 haina basa nehospitari haina basa nokuti haina mushonga unoenda kuhospitari unopuwa chiko hapana kuenda kamereka chako chako kune mari kuna madokuta kuna manesi mushonga wacho hakuna kuenda Britain kwacho kuna manesi kuna masaindisi mushonga wacho hakuna saka ngatibatanei tiudzane chokwadi zvetiite chinhu chimwe chete tirege kuudzana nemati makiriniki edu mahospitari nokuti hakuna mushonga wecovid please ngatiudzane chokwadi tirege politics musada kuti mupe hurumende mhosva yekuti hai havatidzisi hakuna munhu asingazivi amen
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Vatereri, namba yedu yave kushanda zvakanaka. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Makore mana ekutungamira nyika yeSomalia kwava Mohamed Abdullah Mohamed vanozikanwa nekuti Famajo akasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wa 8 kukadzi asi vachiri pachigaro sezvo paine kunetsana pakati pavo nevatungamiri vematunhu kana kuti Federal Member States kuti sarudzo dzinoitwa riini. Musi wa 12 kubvumbi dare reparamende remuSomalia rakatambira bhiri rekuti nhengo dzedare iri dzirambe dziri vamiriri kwemamwe makore maviri pasina kuitwa sarudzo. Mutungamiri wenyika vaFamajo vakabva vatambira bhiri iri zuva rakatevera kunyange hazvo nhaurirano dzainge dzisati dzapera kuitwa uye pachiine gakava. Dzimwe nyika kusanganisira America dziri kushora zvikuru danho rekuwedzera makore ekutonga pasina kuitwa sarudzo dzichiti zvinokonzera kusagadzikana munyika iyi nedzakapoteredza uye zvichipawo chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab mukana wekurwisa zvakasimba hurumende chichibatsirwa nekusagadzikana munyika iyi. America nedzimwe nyika dzikuyambira kuti kusagadzirisa gakava iri kuchapa kuti hurubende itadzewo kuwana nguva yekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nevanhu. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti havatenderane nevanoda kuramba vachitonga pasina kuitwa sarudzo. VaBlinken vanotiwo maitiro aya anokonzera kusawirirana uye kuvhiringidza nyaya yekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye achipawo kuti hurumende isiyane nekurwisana neAl-Shabaab ichinetsana nevanopikisa. Vaenderera mberi vachitiwo zviri kuitwa nehurumende izvi zvinononotsawo kuitwa kwesarudzo dzakatarisirwa nevanhu vakawanda vemuSomalia. VaBlinken vati America inokwanisa kutemera vamwe vakuru vakuru vehurumende iyi zvirango uye nyika iyi inorarama nekubatsirwa nezvinobva kune dzimwe nyika kuti iwane zvekudya uye zvombo zvekurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. VaBlinken vakurudzira mapato ose ari muSomalia kuti atangezve hurukuro pasina kuita humbimbindoga zvinozounza kusagadzikana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rinoshamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa. Mutori wenhau Hope Chingono anoti ari kurwira kupedzwa kwehuori munyika kwete kuti hurumende ibve pachigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.